chimwe chinhu chatinoona futi mumakonstitutio nguva yakanyaya kucharura ende ari under develop kune kushandiswa nyaya yechikafu kune kushandiswa nyaya yeintimidation plus kumwenezi kunogara kune nzara ii nzvimbo yakaomerwa nemvura kune mvura inonetsa kunogara kune nzara ende mwenezi kudhuze nekunonzi kunowa nerange kunopiwa maplots ekurima nenyaya yetokwe mukodzi yakazobudai saka kune zvinhu zvakawanda wanda zvinenge zvichishandiswa nestate kuti vanhu vaivhotere food distribution allocation of land then machief anenge achimanikidza futi vanhu kutovhota saka tinofanira kuonekwa nechekuti kutambura kunenge kuchiita vanhu kunetuka kunenge kuchiita vanhu hakusi kuenderana nokubuda kune tasarudzo or what I would call the qualitative problems that people face and the quantitative outcome in my election hazvisi kuenderana saka vanoongorora sarudzo vanofanira kuona kuti chii chaizvo chinoita kuti kutambudzira kwevanhu kunetuka kwevanhu kusabudirira munzvimbo kusaenderana nokubuda kunoita kumaelekin nokuti nei tichitarisa kuti kana munhu usingawani chaunacho zvikoro kusina mvura ichinetsa vanhu vachitambura vana vasina mabasa hatitarisi kuti kana maoenda kuvhota mokuramba kuchingozosa zviripo nechekati tei tichitarisa some kind of change yatinoti legitimate through performance
saka nhengo dzemapato akaita cmdc dzine mapato asina kupinda musarudzo dzakavhotera papi
aiwa vamwe vanoramba kuhavasi kumusha vese vanokwanisa kumanikisa kune vamwe vanoramba vamwe ndovane beta maspoiled ballot wayo vamwe vacho vanototsvaka rwendo wokuinda kana mwenezi murimo munoitwa maelection anokwanisa kuinda kuchiret south kana kuinda kumatailand south kundotora madora kubhanda ari kunoita zvinobhodha kanei matailand south mwenezi
ko nyaya yedzidziso makaonawo here kuti vanhu vakakwaniswa kuwaniswa dzidziso yakakwana
dzidziso ndoyo yagara inonetsa kana kuti kumusha ukoko zani yakaisa anonzi mayouth officers zano inoshandisa military vamwe ari retired nevamwe ari sezin inoshandisa macio inoshandisa maheadman inoshandisa maprezina chiti kuti upinde muraini utoita musangano utonzi wapuwa tsamba here mukatarira svondora pena chairo pameeting yakaitwa kuwepwet yanga ina chairman chairperson of the zimbabwe human rights commission vakatosvika pamusangano wezveworld health organization vachida kuita kuti vanhu vazive nezveutano vanhu vezano vakatosvika zvikanzi musangano wenyu hauzikanwa chairman wedu wezano saka kwaziiswa vakatodzingirwa ipapo zvinokana zvichiitika muepwet astonepro from harare city center ko kumwenedziwo zvako ko kana kuzumbamarabuko zvako munofunga zvingaitika sei saka nyaya yekuchisidzirwa iyeyo inyaya hombe yekuti kana munhu ari pamba pake paanenge arapa kaya akatisirwa akaita nhara anotisirwa munhu mudzimba ende kune nhoroondo yevanhu vaitisirwa munhu mudzimba kuna vanhu vaitorwa mombe dzavo kuna vanhu vaipondwa saka anongonzwa tichakuitira izvo saka panofana vamwe vanokwanzira yekuti voter education idzike ende munove nemapeace monitors anomonita kuti vanhu vanofanira kuita sarudzo vakasungunuka zvinhu izvozvo zvikaitika iyo zano inotozviziva ndosaka ichitumira vanhu ichiita zvinhu zvayo zvese izvo zvemhirishonga kuti munhu akaita dzekerera achiita zvinoda mwoyo wake havahwini maelection vanozviziva izvozvo.